Va right moyo mumwe wevashikairi uyewo vakamirira sangano revashikairi veZimbabwe Old Truckers Association vanoti kumanikidzwa kwevashikairi kuti vashandise mugwagwa wekukazungula kuri kushungurudza vashikairi vakawanda.
Zvicharuza revenue yakawanda ende zvichakonzeresa kuti sevashikairi veZimbabwe tisakwanise kudarikawo nekudzimba dzedu tichiona mhuri, nekuti ukabva sekuSouth Africa trip yaunotora unenge wakuenda nekunana Botswana, Zambia uchienda uko. Saka zvinotipa mukana mushoma sezvatanga tichimboita panguva yapera, yekuti unogona kubvawo netushoma twaunenge wawana uchibatira mhuri uchidarika uchionawo mhuri yako kundinya nerwindo rwako.
Asi mumwewo mutyairi anoti izvi zvichayamura makambani emarori akawanda sezvo mafuta anoshandiswa nemarori akachipa muBotswana.
Red Bridge is much shorter than route yekukazungula. Chiringotova chinongoti maybe government yeiite review matarifs ayo emaCVGs, then get pass pabed bridge yaya $20 yaya vakabvisa those things. Mayages avo agara atori low rede kuZimbabwe because yati compare distance yakavhwa ye 300 kilometers extra via kazungula ka ye red bridge inenge itori shorter. The only benefit yematrucks anoita via kazungula nyaya diesel chete kuti diesel is cheaper in Botswana.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti danho iri richakanganisa zvikuru mhuri yeZimbabwe inoita zvekutenga nekutengesa pakati peZimbabwe neSouth Africa. Vakuchera vati nyika yeZimbabwe icharasikirwa zvikuru neupfumi, naizvozvo inofanira kugadzirisa mamiriro epamuganhu weBay Bridge kana ichida kukwikwidzana nemuganhu weKazungula.
Vanhu vaishanda namadhiraivha ivavo kupinza zvinhu mungava muZimbabwe kana kutenga zvinhu kuZimbabwe vachizonotengesa kuSouth Africa, mabhizinesi madoko akasimirira. Vese ivava ndinoona kunge vachakanganisirwa zvikuru mabasa avo nekuda kwekushandiswa kweKazungula kunze kweBite. Asi chikonzero chiriwo chekuti nyika yeZimbabwe takatora nguva kuti tivandudze zvivakwa neyatingati infrastructure kuBite Bridge nekudzikisawo nyaya dzeuori. Zvandofunga kuti ndozvinofanira kugadziriswa kuri kuti Bite Bridge inofana kutanga futi kuita competition neKazungula.
Vastein Makwara sachigaro weproudly 263 sangano rinosimudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvine mabhizinisi achiri kusimukira muSouth Africa vanoti nhengo dzavo ndidzo dzicharasikirwa zvikuru nedanho iri.
Danho iri richakanganisa mabhizinisi zvakanyanyisisa, kunyanya vanotenga vachitengesa nevamwewo vanoita mabhizinisi vachihodha zvinhu kubva muno, vamwe vachihodha zvinhu zvinenge zvichibvawo kuZimbabwe zvichingofamba zvichiburikidza neBite Bridge border person.
Vaenderera mberi vachitsigirawo humbo hwekuti muganhu weBite Bridge unofanira kusimudzirwa.
Tinoti dai zvaibvira Bite Bridge border post yange yasimudzirwa zvakanyanyisisa kuti ive iri iyo inogona kuti ifambidze mabhizinisi nekutenga kunenge kuchiitika nevanenge vachiita mabhizinisi vari muno muSouth Africa. Saka tinoona kuti kurasikirwa kwakanyanyisisa sezvinoiwe ndodanho renge ratorwa.
Zambuko reKazungula rakavakwa neBotswana neZambia dzichibatsirwa nezvikwereti kubva kuAfrican Development Bank neJapan International Cooperation Agency. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.